Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 3 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Solution inofanira kuita neto muZimbabwe munofanira kuita sarudzo padzwa. Sarudzo izvozvo hazingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuita igadzirise. Saka zvinofanira kuita kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti munyika muite sarudzo itsva dzichikokerwa neSADC neAfrican Union.
Tofanira kugadzirisa kuzekuko and also kuvaka culture yekuita maelection anodadisa, anoyevisa muAfrica. Vanofanira kutarisa kuti ita maelection akachena sekuZimbabwe. Not every election is disputed in mutauro. No, pane chichemo changu, I think.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzakaitwa zvondorapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo itsva uye dzakachena dzichikokerwa neSADC neAfrican Union. Asi bato reZANUPF rinoti izvi zviroto. Rudendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, mutevedzeri wemutauriri webato reTPC uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kuPelandaba Chabalala kuBulawayo, vaGift Ostalo Siziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita neto muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo izvozvo hazingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuita igadzirise. Saka zvinofanira kuita kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere, zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally varipo shamani. Kuno kuZimbabwe mune machurch, mune mapolitical players, mune civil society, kune vanhu vese nemapolitical parties ese akasiyana. Muregion muna ana SADC, muregion mune observer missions, mune maregional players. Again kune macontinental players like the African Union nemamo mapoti zakasiyana pana European Union nana United Nations.
Asi vakasanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira vati bato reTPC rakakundwa zviri pachena.
Kuti pakaitwa maelection vanhu vakavhota vakasarudza kwavanoda. Kungomuka uchingounganidza vanhu uchingoti ndazviramba ndazviramba haziiti kuti election inonziri disputed. Election inonziri disputed ielection inoburitswa umboo hwekuti isu hatiswirirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati nechakati. Zvikonzero zvoburitswa pane umboo kana ingori kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANUPF hamuna dispute, mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTPC, mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi rezinasu vaLennon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTPC rinofanirwa kuva nematanho mamwe asi rekungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTPC rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri zvisingangorerekere kungogara pasi neveSADC neveAU chete. Tinoziva kuti ZANUPF yagara inongoita zvekumbunyikidza asi panguva dzakadai isu kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusuwo sevechidiki venguva ino kuti tisunungure Zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yeZimbabwe.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZEC vaRodney Kiwa vakaudza vatori venhau kuti komishini yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezviminga mupinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muHarare, Bulawayo neManicaland. Bato reTripoC harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika, mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu reSADC neimwewo. Mubato iri munonza muna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika. Vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi. ZEC yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANPF ndivo vaiva kunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC, African Union, COMESA, European Union, Commonwealth, hurumende yeAmerica nedzimwe. Asi kunyange sarudzo idzi dziri kunza dzina kufamba zvakanaka, vamwe vatungamiri venyika vakaita savaSiro Ramaphosa vekuSouth Africa, mutungamiri weNamibia vaHerg Godfried Geingob nemutungamiri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vatokorokotedza vaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Umwe anoongorora zvematongero enyika anoti sarudzo dzemuZimbabwe dzaifanirwa kudadisa pasi pose, kwete zvatiri kuona makore ose panoitwa sarudzo. Vari kupedzisa dzidzo yavo yepamusoro paGeorgetown University vaCalvin Manduna vanoti zvava kunyadzisa kuti pese panoitwa sarudzo muZimbabwe panoita mheremhere uye kurohwa nekurawa kwevanhu nyika dzose dzakatarisa. VaManduna vanoti tsika iyi inofanirwa kumiswa, vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatadza kupindudza zvinhu pavakatora utungamiri, apo vaigona kuisa musoro pamwe nemamwe mapato ezvematongero enyika, masangano anorwira kodzero dzavanhu pamwe nevakuru vemakereke, vachiita basa ravo nerutsigiro rweruzhinji. Tabata vaManduna tikatanga nekuvabvunza maonero avanoita sarudzo dzangobva kuitwa.
Kuna vakawanda vari kugunununa, tiri kugaidwa nemacomments akaitwa nemaobservers vanga vari paground vachiona kuti sarudzo rakaitwa sei. Isu kana tichitarisa election hatingotarisi mazuva ekuvhota, tiye tichitarisa kuti zvii zvaitika mwedzi yakapfuura, vanhu vachikampeina, vangu vachikwanisa kukampeina vakasununguka here mumatown nemaruzevha. Aishare maconcerns aiitwa nemaobserver edu ekuSADC kuti pane pazvinhu zvakawanda zvanga zvisina kubatana pamaelections edu, especially kuside reZEC and how they've handled my elections. I think it was a very poor performance from ZEC. And tofanira kupagadzirisa ipapo.
Zvimwe zvamunoona sekuti ZEC yakakonewa kana kukanganisa ndezvipi vaManduna?
Zvakakanganiswa neZEC zvakawanda, kutanga nekuvoters roll, kukanganisa kwakaita delimitation, mashenanigans aiitika panomination court vanhu vachiedza kunominita macandidates avo. And then on polling day itself, the delays and so on, zvinhu zvakatinyadzisa kumeso enyika at large to the world, kuratidza kunge tina kurongeka pamaelections edu. Saka I think my observer, they have some valid points ava raise. Tichaona kuti mishini yauya, high level mishini yeSADC, kuti chii chichabuda ipapo.
Saka nyika yoita sei nenyaya iyi vaManduna, sezvo vanhu vane mivono yakasiyana siyana?
Moving forward, ndingade kuona tichitaka kubatana. If there are concerns, the opposition ngavaende kumatare with haste and matare aventilate nyaya dzavo munhu wese agutsikane. I don't think nyaya dzofanira kulitigatewa pasocial media. Sezvataura vakawanda, kana vaine ma-V11 avo, vadocumenta macomplaints avo sevanhu vanga vari mapolling agents, ngavaende kumatare vaone kuti chii chinobuda ikoko. Otherwise, kana vatadza, let's accept and we move on. But tofanira kugadzirisa kuzekuko and also kuvaka culture yekuta ma election anodadisa anoyevisa mu Africa vanofanira kutarisa kuti ita ma election akachena sekuZimbabwe. Not every election is disputed in mtauro ndo pane chichemo changu. I think my chigumba is not fit to manage kuzeku kwekwe. Clearly hawakwanisi zvema elections izvi and tine vanhu vakawanda who would do a much better job to manage my elections, and I think we need to look at that as a country.
Vamanduna, pane zvaigona kudai zvakaitwa navamunangagwa nebato ravo here?
Last time, 2018, there was an opportunity yakakutwa navamunangagwa kuita kuvaka government iri inclusive, kuvaka government yaitibatsira kudzokera mu international community, and government yaizotibatsira kubvisa masanctions. Vakazvitadza, and we saw nyika and government yavo moving away from re-engagement kudzokera kulanguage yekutuka yatachiti dzva zvapera navamugabe. I think they need to revisit that and try to recover from even by my election hour tiri kuona vana mutsvango achituka futi tadzokera futi kuera yavamugabe yatati tambodzwa pakaitika ku kuti hatichazviiti zvekungotuka-tuka ndo zvatava kunzwa futi. I think vava vanobagadzirisa ipapo. Let's find a way to reconcile with each other. Nyika kana ichivakwa nevenevayo, it means munhu wese, not just our winner my elections. And we must find, as part of our recovery from this election, a way to put the best of the best. Vamirire nyika, if it means reaching across the aisle, kupinza ivo vekuopposition kwacho, but to say the best of the best, I think that is the way forward for us from this election.
Vanoongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusoro paGeorgetown University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunhare neStudio 7. Vanotungamira Zimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti havana kupiwa masimba ekuita zvimwe zvinhu mubasa ravo. Vachinyora paX iyo yaimbonzi Twitter, sangano reChildren of Zimbabwe War Veterans Association rinoti sangano revakamborwa hondo yerisununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rabvisa pachigaro vaChristopher Muchangwa avo vange varisa chigaro wesangano iri. Zviri kunzi izvi zvinotevera kurwisana pakati pevatsigiri veZANU-PF kwakakonzerwa nesarudzo dzichangobva mukuitwa. Hatina kukwanisa kubata vamutsvangwa kuti tinzwe divi ravo sezvo kwange kwakadoka. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvine maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangoitwa muZimbabwe. Vamwe vanoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, asi vamwevo vachiti vari kufara nezvakabuda musarudzo idzi. Parizvino kuchine mutauro pamusoro pesarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nhengo yeCCC inogara kuOhio muno muAmerica, vaTim Muringai.
Sevana vemuZimbabwe nesuwo vamwewo vanobelonga to the CCC, hatisi kunyunyuta pakunyanya yekuti tinotya maelection. Aiwa, isusu zvatikuda tikuda free, fair and credible election. Kana ZANU ikawina zvakadaro, then they should win.
Saka muri kutambirana sei imi nemafambiro akaita sarudzo?
Isusu tirikuti zvechitsotsitsotsi nezvechigevha zvakaitwa musi wa23 August is not what Zimbabweans are known for. Tinoziva kuti ndo nyaya yakavharirwa vana vari mudiaspora kuti vasa wanikwe vari mubatsiro iyoyo yekuvhotera vanhu vanenge vachifanira kunge varipo. Tinoziva kuti nyika dzakaita sana Mozambique vanovhota kuna Samora Machel uko, nyika dzakaita sana Zambia pama embassy yavo hapo, neMalawi nenyika dzakawanda dzemSouthern Africa kana South Africa chaiyo vanovhota muno muAmerica kuma embassy yavo.
Nyaya yediaspora vote iyo haina here kunzi imbomira zvimbogadziriswa kutsvagwe mari? Hameno dzimwe nyaya dzakawanda wanda dzaitaurika ipapa.
Isusu takapiwa kodzero nebumbiro remutemo, which is the constitution, inotibvumidza seva garivem diaspora to vote because we contribute close to $1 billion in remittances gore ne gore. Saka imari yakawanda kwazve iyoyo. And tinoti isusu taxation without representation hazvinyanyo famba.
Imi motiwo zvochifambiswa sei kuenda mberi. Sarodzo ndidzodzi dzakaitwa dziri kunzi dzakapera. Zvochiita sei manje?
Sarodzo iyi ngaidzokurodzwe sekutaura kwataita netripus yedu. Zviri credible kusina kumbunyikidzwa kwevanhu, kurohwa kwevanhu, nekuti kana iyo zano ichiita basa rainofanirwa kuita iri kuroverei vanhu. Kana vane vanhu vavanofunga kuti ndo vanovasapota, regerai vanhu vavhotere murugare, nokuti tinoziva kuti vana baba vedu anatongogara Dr. Ngomo vachitepo vandamaningi Sithole vamugabe nevamwe vese vakarwira nyika vairwira izvozvo kubva kune the colonial rulers ana Smith. Saka torwisana pachedu vana vanyamunhu hazviite. Hai
avo vanga vari nhengo yetriple C inogara kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo gweta rakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza kuti tinzwewo maonero avo.
Sarudzo dzakaitwa uyezve dzapera. Tinoona zvakare kuti vazhinji vakakundikana musarudzo havana mufaro, nekuti kune vazhinji vasingazivi, vasingakwanisi kukundwa zvine mukurumbira. Vanogara vachingochema kuya kwatinoti they don't lose with dignity. Panga pasina maitiro vanga vagara vari kuruza.
Muri kufarawo here nemafambiro akaita sarudzo idzi?
Saka tinangotenda hedu kuti vana veZimbabwe vakasarudza mutungamiri wenyika wavanoda, mutungamiri wenyika wavanovimba naye, ane ruoko runovaka nyika, nekuti nyika inovakwa nevene vayo. Asi mafambiro akaita sarudzaya, tautikutare kuti mafambiro akafamba zvakanaka zvikuru. Nyika yese musi mazuva resarudzo richisvika, hakuna kuitwa nyonga nyonga mvunga mupopoto ingada yakaonekwa mune dzimwe nyika.
Zvochifamba sei manje kuenda mberi nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Vazhinji vakakundikana musarudzo umu vari kuedza zviri pamutemo kuenda kumatare kuti vanomhanara kuti aiwa pane kusamira zvakanaka, havana kufara nemabudiro akaita sarudzo. Asi chinoshamisa ndechekuti vebato retriple C rinova rinopikisa vakaudza nyika yese nepasi pese tenderere kuti hurumende yeZimbabwe haikwanise kubiridzira, nekuti vetriple C vakagadzirira, vakaisa zvikirimbani zvavo nezviteyo zvavo. Saka kubiridzira hakukwanisike muZimbabwe. Ndaakushamisika kuti ivavo vaitaura kuti Munangagwa haachakwanisa kuriga, ndo vaakumhanya vachititakurirwa tavirwa. Hatichaziva, nekuti chatofanira kutinzwisisa vana veZimbabwe, gutsa ruzhinji harungawanikwe kana pane bato rinoti kana rakakundwa havana kukundwa, asi vanoda kukunda iwo. Gutsa ruzhinji rinoda kuti kana pachinge pasarudzwa, kana wakundwa, bvuma kukundwa zvine ruremerera kuti hongu ndakundwa ndozoedza mangwanazve. Haikona kuchema vakaisa muromo muhapwa. Usachema usina tariro. Tarira mberi, zvichakunakira rimwe gore, asi gore rino ndezveZANU-PF.
Vamwe ndevakakunda, vamwe ndevakakundwa, mashoko enyu kwavari.
Pachapinda 2028, sarudza 2028, kana muchida kuti mukwanise kubudirira, shandai nesimba, muchishandira nyika, muchishandira vana veZimbabwe. Kwete kushandira vari kunze vanokufurirai, nekuti hakuna kwazvinoti svitsa. Iko zvinoizvi zvatiri kuenda senyika, ticharamba tichingotonga. Vanochema vachichema, vanohukura vachihukura, isu tichingotonga tichigadzira migwagwa, tichigadzira maindastiri edu achitanga kumuka, US dollar tichirasira uko, mari ichipinda munyika, vana veZimbabwe vachifara, vanga vachitambura vachizunza guruva vachitasimudzwa kubva muguruva neZANU-PF. Ndo zvatakatarisira kuti zviitike izvozvi. Vari kuwisira nyika yedu pasi, vakanengedza miseve yavo kuZimbabwe, aiwa nengedza henyu. Asi Mwari wedenga anotidzivirira, anotirwira. Toda kutenda kuti masarudzo akafamba zvakanaka, nyadenga akationa, ZANU-PF yakakunda, nekuti ndo yakasarudzwa nguva iyoyo uyezve Mwari vakazvibvumira, tinotenda.
Weta vakarerekera kubato rezanupf Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain naEvans Sininga weStudio 7. Chombo tarisa zviruma pepa nau anasi. MuNewsday vanoshanda mune zveutano vanonzi vari kumanikidzwa kupinda muchikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology. Mugwaro rakanyorerwa vakuru mumapazi ebazi rezveutano nevana, munyori mukuru mubazi iri vaJasper Chimedza vanoti vashandi mune zveutano vazhinji vakakumbira kuti vanodzidziswavo pachikoro ichi. MuNewsday makare mukuru werimwe bato rinopikisa muSouth Africa, Rebuild One South Africa, vaMusi Maimane vanokurudzira mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa kuti vacheke ukama neZimbabwe pamusoro pesarudzo dzakaitwa svondorapera idzo vanoti dzakabiwa. VaMaimane vanodawo kuti South Africa ivhare mizinda yeZimbabwe iri muSouth Africa. Mune newzimbabwe.com mune nyaya inoti mutungamiri webato rePatriot Alliance yemuSouth Africa vaGate Mackenzie vari kukurudzira kuti bazi rezvomukati menyika rigare rakagadzirira kusunga nekudzinga kubva muSouth Africa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuratidzira pamuzinda yeZimbabwe iri muSouth Africa, vachinyunyuta pamabatirwo akaitwa sarudzo zvondrapera. VaMakenzi vanoti izvi zvinoratidza kuti zvizvara zveZimbabwe imbwende dzisingagoni kurwira kodzero dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hatisi kufara sekutaura kwamunoita kuti taurai mafungiro enyu. Ini mufungiro wangu ndewekuti kana ZANU-PF ichiona kuti haidi kubva pachigaro, ngairegeka zvokuisa zvokuita maelection, ngairege zvokuita maelection nekuti zvinotirwadza. Tarwadziwa, tatambura vana venyika yeZimbabwe. Ndichizouya ndichindotaura kumasvingo, vanhu vemasvingo kune vose vari kutinoteerera Studio 7, madiaspora anobva masvingo, deno zvaibvira taimboita gurupu redu revana vemasvingo chete timbotaurirana kuti hama dzangu ngatimbosiyai vabereki vanovhotera orova anyone ari mumasvingo amborega kutumirwa. Timboona kuti kana vakasatumirwa kwe 2-3 months pavanenge vachichema paya tongoti indai kapana EDP wamakaisa, nokuti masvingo ka hatisi taitarisira kuti mungakundiwa negokwe kuti munovhotera pamunovhotera kuti kwai tinovhotera pamasvingo ipapo. Ndakarwadziwa ini nhangu, ndarwadziwa. Hamavadikanwi munyika dzatiri muno tiri kubatwa senhapwa, tiri kubatwa senhapwa kana muchinzwa zvandiri kutaura, because mainformation esani ezvinoitika kunyika kwedu zvinozikanwa pasi rose. Saka tatambudzika, toti kwanzi ZANU-PF ngairambe ichinzi ngaitonge. Kana iyo ichiona kuti iri kuramba ichiti yakahwina, iyo isina kuhwina, vanga vachingotaura kuti hakuna maelection zvachose. Ndatenda zvangu.
Unoona chii zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvakutobhohwa. Zvakafana nenyaya yamuri kubvunza vana Ponyati. Vana Ponyati avo ndeve ZANU-PF, vatombobatsire. Zvakafana kutambisa nguva kwamai muchiita muchibvunza kuti zvakati zvakati zviri kuitwa neZANU-PF muri kuzviona here. Vanongokuudzai kuti nyaya iyoyo hatisati taenzwa, asi chiitiko chinenge chatoitika muZimbabwe, unoreva kuti iye Ponyati ari kurarama kuamerica here? Kwaakuti pamwe nyau dzacho anenge asina kudzinzwa. Mastupid vana Ponyati avonana nevanhu vezeki avo vana Priscilla Chigumba, vanhu vanoda ngopi? Havatomboremekedzi upenyu hwemaZimbabwe.
PaStudio 7 apo toda kuziva kuti mukawana nguva mubvunze Priscilla Chigumba uyu kuti ko vabvisireko mari dzavo dzepresidential pawebsite yavo apo. Toda kuziva chikonzero ndechei, uye way forward iri kuda kuita president wedu ndeyekuita seiko. Ko kana mavhi 11 aripo ngatichimaonazve tione kuti takahwina nemapesendeji mangani. Zvichagumira mukutaura. I am a concerned citizen. Ndini Joma paJoburg.
Makadizvenyu pano paStudio 7, vana mukoma Jonga, vana baba Hwande. Aiwa, ndinonzi Boni Shindezwa. aiwa ndinoti mufaro, ndinoti mufaro nesadhaki inenge yakakurumidza kuona gorenu tinopinda, gorenu tinopinda. Aiwa mukomana ngaapinde zvake, mukomana ngaapinde zvake. Gorenu Zano PF ichida isikadi tinopinda chete, gaitoni umbava hwavo wanyanya umbatenda angu.
Ah, indida kuziva we. Iwoko kamunhu kumba kwako kuti yaonewo basa randiri kuita kana kuti yaone imba yandiri kuvaka. Munhu wouya wosikogara apa achiona mawakiro anenge uchiita, wotanga kukudzwa kuti imba yako unenge uri kuita semende shoma kana kuti iri kubhenda. Waakuti kwaari iwewo undiudzirei kuti ndikutadza kuvaka imba, asi uriwo wamukoka kuti yaundione ndichivaka imba yangu. Unoona vanhu vezanu pefu vanoshamisa sitereki. Kana da vakanga vasingadi kuonekwa zvavanoita zvakaipa, vakakokerei vanhu? Ende vanhu vaida kuti vanyarare here vachiita zvinhu zvisiri pachena? Vanga vakajaira maobservers aivaomberera maoko vachiridza ngoma nedemo vachiita zvavanoda, nhasi ava varamba vakuti mavarazarefu. Kusvika riini vanhu vachingoita maerection ekuriga, maerection ekubira? Ko zvino kana kuvhota kwachiziva kuti hakushandi, ngavangodeclare kuti 3-1 party state. Vana vezimbabwe vangoziva kuti maerection muzimbabwe hamuitwi, pane kuda kusva kuti westra time achitibata kumeso. Ngavatibvira pana mutsvangwa marombe vanhu.
Nokumbisa zvakanyanya kuti South Africa, tungamiri wesouth africa rese arasiri Ramaphosa vasakorokotedza Zanu PF. Zanu PF ari kukorokotedza iyi yakabira maelection, zvino zvinotogadhiriswa ona otangana kutokorokotedza vamunanga kwavabira maelection. Vari kukorodza mbavha dzakabira maelection ndo dzari kukorokotedza. Sidziri kuya mukati menyika yesouth africa munongo kutambudzika ngevamusana pezanu PF iri kumbunyikidza dzikonzero dzevanhu, iri kungoita zvinongoda, inongombunyikidza vanhu, inongouraya vanhu. Tiri kutiza sezimbabwe kubudisa kezanu PF nhasi vari kukorokotedza vamunanga ako.
Taachingokumbira kubvunza pane ava vamwana vamunotaura navo vezanu avo, unotoona kuti vanhu vacho vanenge vatorwara nepfungwa vamwe vacho. Unotoonyasinoti kuzvara tori murwere wepfungwa chaiyo. Tinotarisa kana even nguva kana vakaindavhiwa kana patv chaipo, hapana kana mhinduro yavanopindura kana ini chete. Unotoona kuti vanhu ava vanenge vanotopenga chaiko, kutopenga chaiko chaiko kwavandiita. Taikumbira kuti kana mukamazoita nhingi muchivabvunza, tokumbira muri vabvunzo kuti iko ko mavhidhios akawanda ayo ari kutendererayo ekuti vanhu vakazovhota pakati peusiku kubva na7 ukuro kudzimanheru vamwe na8 ukuro kuusiku, ndekupi kwamakaona nyika inoita maelection akadaro? Tachikumbirawo mutibvunziro pastudio, toda kunzwisisa nekuti so far hatisi kunzwisisa kuti since takaberekwa isenis taakuma 40 years hatinambonzwa nyika yakavhota vanhu usiku isi kana 1 then seni 5 kurugonzi vavhara. Saka tachikumbira mutibvunzire kune vavamwe vamuri kubvunza vanenge vanotopenga, mumbovabvunzawo mubvunzo iwoyoyo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzichikokerwa neSADC neAfrican Union. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, nichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.